Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri mbudzi 21 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vazivisa paramende kuti vasiya basa semutungamiri wenyika.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT va Nelson Chamisa vanoti vatambira nemufaro kusiya basa kwava Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vazivisa paramende kuti vasiya basa semutungamiri wenyika. Va Mugabe vatora danho iri panguva iyo paramende yanga ichitora matanho ekuvapomera mhosva pasi pemutemo weimpeachment. Mutauriri wedare paramende vaJacob Mudenda vaudza nhengo dzeparamende kuRainbow Towers kwadzanga dzakaungana kuti impeachment iyi yave kubviswa sezvo va Mugabe vabvuma kusiya chigaro.
Ndati ngogwa vatotanga amai kutanga vanga vatomuva mushinga yavo ikatsigirwa navamarigadhi pakataurawo vachipanga sibirashadhi chipanga venzano pf vachitsigira motion iyi pakataurawo vaoliza mandipaka vachitsigira motion iyi pakazoa kutaura onaregoasvika gurukota rezvemutemo rikabva ranozevedzera kuna spika kuti inenge rinonyaya yaanenge achida kutaura. Saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachifunga kuti pamwe yanga aida kutaura nyaya dzisina kunaka ndopa vabva mumirira maproceedings debate vambomira ipapo.
Vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende?
Ndingati vadare vajamba kuenda musinga chaimo pavaudzwa nemutauro weparamende vaJacob Mudenda kuti vawana tsamba kubva kustate house yekuti vaMugabe vasiya basa. Vanhu vese vapara vakatenga kuimba vachiitira nekuti vaMudenda vatozokurudzira kuti vanhu vaagarai pasi vachipopota vachiitira kuti vavaberengere tsamba yaese yanga yabva kuna vaMugabe.
Ndiani auya neshoko iroro kuna vaMudenda?
Shoko iri rauya negurukota rezvemutemo vabonyorwe navachina masa ndo vasvika vakaenda pastage panga paina vaMudenda ndobva vazevezera. Ndikati patanga dhibheti iri vabonyongo vatomboenda pastage bati vanhu vati kuteketeke ndokundofunga vanhu vafunga kuti hapane zvimwe zvasina kunaka zvavangu vachida kutaura. Saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka pataura vanhu ndofunga vanokwana vanhatu chete tatanga dhibheti iroriri. Saka nenguva dzataurwa navaMudenda because vari kuti resolution inonzi yaitika nahalf past three. Saka dhibheti iri ratanga napoten nezvebonyongwe vanga vaita kutaura kuti no dhibheti pamwe ngaritomira because vanga vakuziva zvava zvaitika kustate house.
Saka zvaakurevei kuvadare nevana veZimbabwe?
Ndingati vaMudenda pavangoti tsamba yabva kustate house vabva vati saka hapasisina kodzero kuti tirambe tichindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa. Uye vabva vazivisa kuti iwo pasemutemo ivo vanosungirwa saspika wepalamendi vange vachidoma kuti ndiani achange akuutana kubata matomu emutungamiri wenyika. Saka vamuenda vazvisa kuti izvi vachazvita mangwana nguva dza 4 PM dzapana kuzvisa kuti ndiani ari kutana kubata matomu emutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Ko vezanu PF vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaEmerson Mnangagwa, vachatura matanho api kuti vange vachizosvitsa zita ravaMnangagwa kudare reparamende kana kuti vaMnangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika?
Inova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamuenda havana zvakunyatsokutsanangura kuti ndiani matanho avachatora ese, asi vatiwo pamutemo ivo pachavo sasvika ndovaakusungirwa kuti vange vachiari kudoma kuti ndiani ari kutana kubata matomo. Saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana seni chaiko chaiko, I think pane matanho anenge avakutorwa okuti zvofambiswa sei kuti vaMnangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo. Ndofunga munoziva kuti pawekend apapa bato rezanupf rakaita chisungo chekuti vaMnangagwa ndo vari kufanira kuva vari mutungamiri webato iri.
Mutori wedu wenhau Godwin Manguza ari muHarare achitiudza zvaitika kuHarare International Conference Center, uko kwanga kuine nhengo dzedare reparamende pasvika shoko rekuti vaMugabe vasiya chigaro.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa naVamorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vanoti vatambira nemufaro kusiya basa kwaitwa navaMugabe.
Ndinotenda Mwari kuti ndiri wevamwe vashoma vatanga kuona tsamba ichibva kuna vaMugabe ichiuya kuna speaker. Speaker vatikoka kuti tione tese kuti itsamba yechokwadi here, yanga iri yechokwadi patati kunge tiri mugungano rokuti tizame kutanda vaMugabe basa nekurisadza. Asi tazoti haa, pachina nyaya yekuti ngaramba tichienda mberi nebasa iri sezvo vanyora vega uye vomene kuti vaakusiya basa. Saka tavapo kwaakutarisa mberi senyika totsvaga kuona kuti tingaita sei. VaMugabe idambudziko muchidimbu, takutarisa mberi kuti tinofamba sei.
Tsamba iyi yauya nani?
Tsamba yauya navabonyongwe vakaipa kuna speaker 3.0 navachinamasa navagonese. Tikaiona vane maziso edu tikafakaza kuruzhinji kuti ndo zvaitika.
Saka imi sebato reMDC makuitawo sei tichienda mberi tichiona kuti vaMugabe vanenge vasiya basa kudai?
Kana vaMugabe vasiya basa, taakuchiungana pamwe chete kuti tibate neachauya munyuwani kuti titsvage kugadzira sarudzo dziri pachena. Zvinoreva kuti taakuchisa boka rakaungana pamwe chete rinoita kuti sarudzo dziitwe pachena, rinoita kuti tigadzirise zvipingamupinyi zviri kunoita nyika. Takamirira sarudzo dzinoitwa dzisina zvokuhwanda kana zvokumanikidzira kana zvokungunyikidzana.
Vamwe vanga vachishora kuti sei MDC yafunga kuti ibatane neZANU PF kana kuti chimwe chikwata cheZANU PF kuti vaMugabe vasiye basa. Sei maona izvi zvakakosha?
Kusaziva kana muchinge muchidzingirirana nengwe mukawana ngwe ichirwa nebere, munobatsira imwe yacho mhuka kuitira kuti painozosara yainenge yahwina inenge yamotarisanawo nayo. Asi inenge zvisina kasimbara neuturu uya hwanga huripo kubva pakutanga, nekuti simba rimwe renge raperera nemazino mamwe aperera akamukuparadza imwe mhuka. Saka isusu kukutira kuto kuita kuti wopatine tazomira neunenge asara anenge asina simba, uye tiye taakuchiona kuti topedzisa basa ratakatanga. Rwendoka utungamiri hunoda kuti tinge tichiona kuti takatarisa kumberi tiona zvakanakira ruzhinji, isu tiona sezvakanakira ruzhinji kuti vaMugabe vambozorora. Unouya mutsva unoziva kuti muroora pamba haatanga achingopinyura poto kana kubika mbodza, anombotanga achishina shinaoka. Paanozoda kunobika mbodza, chakatanga ndo chakachinjidza tee tagadzira nyika.
Uyo anga ari mumwe muteedzeri wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare.
VaMugabe vaita zvatataka vati vaite, takabvirira kare tichivati vaite izvi, anga atove makore mazhinji chose. Kazhinji pamaitaura nesu ndo zvataingotaura, asi tinotenda kuti vaMugabe vazoteerera zvido zvevanhu. VaMugabe vazoona kuti hapasisina achavada semutana anga achikodzera kuzorora, vangachizorora zvavo nyika yofambira mberi.
Asi remangwana renyika munoona rakamira sei vaMugabe vasisipo kudai semunhu anga agara mumasimba kwemakore makumi matatu nemanomwe?
Remangwana renyika tinofanira kutorijekesa vaZulu. Handisi kutaura ndichiti rakajeka, asi ndiri kuti tinofanira kurijekesa nekuti sekutaura kwavakaita pavakange vachifanira kusiya basa vakasasiya, ini nemi tine basa. mabasa atanga tichiita makora akawanda esaya mabasa anga achiitwa neveruzhinji kuti munyika muve neutengi hwejekechere hwejechetere hatisi kuti isusu utongi hwejechetere hwabva hwauya asi tiri kuti pane kamukana kadiki diki katinogona kushanda nako kuti kakure kuitira kuti munyika musazenge muine humwe humbimbindoga hwaiitwa panguva yavamugabe tinotoziva tose kuti mamiriro anga akaita nyika yanga iri nyaya yekuti vamugabe vaitonga nedemo vamugabe vaitonga nechibhakera vamugabe vaitonga netsvimbo mugodzi zvino patasvika apapa munhu wese ari munyika anongoti pachirungu never again
tichitarisa iro bato rezanu pf pasisina vamugabe rinosara riri papi
bato rezanu pf panogona kuitika zvinhu zvakati wandei rinogona kutotangawo kuva bato rinenge richiti sumukei asi chokwadi chiripo chanyu chotiranga rapatsanuka zvaro kare kare saka pari zvino vanenge vaakutangidzawo kuvaka vachivakawo zvishoma nezvishoma semusangano wanga uripo wagara uripo tinongotiwo pamwe vachavaka zvichienderera mberi asi chokwadi chaichai chachiripo ndechekuti mumazuva avo vekupedzisira vamugabe even kumusangano wavo vanga vaiya inonzi pachirungu divisive character vatosiya musangano wavo uriri zinyekenyeke zvekuti hamheno ramangwana ravo zvaakwavari vemumusangano iwoyo kuti chichi chaitika vamugabe vasisiri
avo vanga vari nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamhembe kuafrica vajoy mabhenge vari parunare kupretoria south africa
vateereri totanga nekokuyeuchidzai kuti munogona kutoona pafacebook page redu revhoa shona apo tiri kuita live streaming regai timbonzwa zviri kutaurwa neveruzhinji
ini ndoni Thompson vajoni matarerano ndafara zvingaiti at least I think nyange takushanda ini ndine restaurant ndakavhura ndine 3 years back but handisandi ndatomboenjoya because zvinhu zvava zvingokwira zviri abnormal saka kana mundara asiyaka ndomboonawo zvinyuwana thank you
hai hazvitauriki pari zvino izvi excitement yacho yakanyanyisa baba mwana yakanyanyisa mufaro wacho hausi kuti tingakwanisa we have got no ways to explain this very excited about his retirement
chiitiko chakanyanya kukura uye zvakare tinochigamuchira asi takutarisa kuti toenda sei mberi tiri kutarisira kuti tichava nemukana wokuti tiumbe nyika yedu zvakanaka tichitungamirirwa nenational transitional authority yatichaumba sevazimbabwe zvakasangana ichatarisa nyaya dzeconstitutional reform tichatipa maelectoral reforms zvozotipa mukana wokuti tigadzirire maelections asina bongozozo uye asina dispute mumashure mawo kuti tiumbe nyika zvakanaka
ini ndinonzi tatenda tavaziva ndinogara kuhatfield muno muzimbabwe ini ndafara chaizvo nhasi because tanzwa kuti varobert gabriel mugabe vasaina vaenda endai musadzoke musadzoke futi we are so excited riri kufara nhasi mafaro kuafrica unity square tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti comrade robert mugabe vaenda endai musadzoke tiri kufara nyika yese iri kufara nyika yese haisi nyaya yezanu pf kana kuti mdc kana kuti yemakristu kana kuti yemamuslim nyika yese iri kufara muno muzimbabwe
zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. kuseni kwega kwega masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5 musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave 4930 pashortwave 15 580 kHz pa shortwave ne 6080 kHz pa shortwave. Munokwanisaje kutiona pa ma Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele apo tichange tichitefenyura apo tichange tiri pa mepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kufarawo zvikuru nekusiya basa kwaitwa navamugabe asi pane zvimwe zvinofanirwa kutarisirwa. Tanonoka hwande weStudio 7 abata vadhi vamavhinga kuti tinzwe zvavanofunga nezvaitika izvi.
Ndiko kupera kwechimwe chikafu chikamu chikuru muZimbabwe. Ndo zvinonzi chikomba tasa. Zvapera iko zvino tutarisa kuti tochiona kuti mauto achabududza here kuti ape vana veZimbabwe mukana wekuti angapatsva.
Munofunga zvinoreve izvi kunyika nekuvanhu veruzhinji muZimbabwe?
Zviri paviri zvinofadza. Vanhu vangapembera kuti tekupedzisirawo vamugabe vazosiya mushure mumakore akawanda vari pakutonga kwechisimba kwakaoma. Asi nyaya yekuti zvaitwa nemauto ndo zvinobvunduisa kuti ko saka mauto achazoregedza here kupa vanhu mukana kuti vachienda kusadzo dzakanaka zvekuti vatange patsva senyika. Ndo panotyisa ipapo.
Muna chokwadi nekuti mauto vanga furatira vakadzokera kumabaraks kwavo.
Kunyangwe vakadzokera kumabaraks asi zvinoreva kuti pane chiitiko ichi vanenge vachiziva kuti ndo vakabata masimba ndo varidzi vechinhu. Kana zvichinzi chinhu chisevene vacho zvinoreva kuti mauto ndo vene vechinhu chinonzi Zimbabwe. Ndo panotyisa ipapo. Dei zvaibvira iko zvino paitwa nhaurirano zvekuti vanhu vaende kusarudzo zvakanaka vatange patsva. Vana veZimbabwe pachavo pauzima vakwanisewo kusarudza utungamiri hwavanoda kwete utungamiri hunogadzwa nemauto yavakabata futi. Hazvisi izvo.
Saka zviri pamurayiro zvinofanira kuchiitwa manje igo zvinezvi ndezvipi?
Zvinoreva kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupoko ndo vanokwanisa kuti vabate matomu votungamira nyika kuti ZANU-PF mukati memwedzi mitatu isarudze anova mutungamiri wenyika kupedzisa chikamu changa chasiyiwa navamugabe chichienda kusarudzo. Asi nguva iyo inofanira kushandiswa kugadzirira sarudzo dzakanaka kutisaita zvenguva yakapfuura zva2008 zvekuti vanhu vairohwa vachimanikidzwa vachishungurudzwa. Iko zvino mukana wekuti Zimbabwe ichipinda pakuzadzisa zviri mubumbiro remutemo zvekodzero dzevanhu pasina kubvundutsirana ndo zvatinochuvira izvozvo.
Ko imwe muzanu PF handiti vamupoko vanga vari mukati menyaya dzavovo neboka ravo rezanu PF zvino zvichafamba sei manje?
Panonetsa asi chandinoona chinogona kuitika ndechekuti zvinogona kureva kuti panogona kuitwa nhaurirano dzekuti vanhu vaende kubumbiro remutemo kunovandudza kuti vagadzire pekuti vamunangagwa vaone mapindiro kana madzokera avangaita kuti vaende panyanga zvisingaiti kuti vamupoko vambo panobata matomo.
Chamunoona chiri nani pane zvamataura chingava chiri nani ndechipi?
Chiri nani iko zvino ndechekuti paitwe hwaro hwekuenda kusarudzo. Hwaro uhwu posarudzwa utungamiri hunofanira kubata zvigaro chete vachitaura kuti takabata takamirira kuti paitwe sarudzo. Sarudzo dzinoongororwa nevari kunze vakaita sana SADC African United Nations ndo zvikuru zvakakosha zvingatoitwa ipapo.
Vanga vari vadhi vamavhinga gweta rinorwira kodzero dzavanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunhare kuSouth Africa naTanonoka Hwande weStudio 7.
Kune avo vachangotibata, nyaya huru yatiri kutaura nhasi ndekuzivisa kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti ivo vave kusiya basa. Izvi zvinotevera danho ranga ratorwa nedare reparamende rekuti vapomerwe mhosva dzekuti vasiye chigaro kana kuti inonzi impeachment pachirungu. Iko zvino regai timbotarisawo zviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabata parunare muzvare Savannah Madamombe. Makadii muzvare Madamombe?
Makadiko, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Imi muri kupi patikutaura nemi apa?
Ndiri ku New York.
Okay, manzwa nyaya taurwa iyi kuti vamugabi vasiya basa, mazvitambira sei?
Veduwe handizive kuti ndiri kushaya pekubata, ndiri kuti ndotora ndege here, ndokwira here ndiende kuZimbabwe ndinozvionera ndoga kana kuti ndodiko. Handisi kutomboziya rekuita izvozvo. Ndatodzungaira.
Asika vamwe vari kuti hanzi vasati vanyanyofara Sterik vanofanira kungoyeuka kuti vabuda vamugabe vanga vari mubato rezanu PF vari kutarisirwa kudzoka vanga vava munangagwa kana ani zvake ananga achibva kubato rezanu PF. Pane zvamungatarisira shanduko here ipa?
Kwata munangagwa ndivari kupinda ndiani?
Saka ndati
chero
anenge achipinda asi anenge achibva kubato rezanu PF. Saka ndakubvunzai
kiripo ndechekuti tichitarisa bumbiro redu remutemo nekuti tikuda kuti nyika yedu irambe ichifamba zvairi kuita izvi. Ezvino pari zvino tiri kupembedzwa nenyika rese kuti tisu tatanga kuzviita izvi kuti mauto anopindira asi hapana vanhu vanourawa, hapana vanodii. Hongu tingave nekukadzika kuti mauto akanga aripi pese pakairohwa apa, zvese zvanga zvakamira zvakaita sei. Asi tinofanira kutarisa kuti chimwe chete chatakatarisa kwatiri kuenda ndekuti chimwe chete chatatichida kuti chiitike, rinova riva ratatichida kuti tidhingure kuti zvimwe zvese zvifambe izvi iriva rekuti amugabe vabve pachigaro. Saka munhu wese ndopatanga tatarisa apa. Kuti ndingafunga kuti ZANU PF sekufunga kwangu inini kwemwana weZimbabwe ndiri hwani ndisingatauriri hangu vazhinji, ndinofunga kuti ZANU PF haisi kuzochinja zviri kuitika. Asi zvaitika izvi zvakwenya kariva kayo kuti katidibuke. Zvese zvanga zvatanga tichitya tichiudzwa kuti kune zvipoko zviri kuseri, vanhu vanga vachitityisa vese vaivaya vavachatyisa handi vese vari kumhanya izvozvo, mumwe nomwe abata ndegaro aziya kwananga ananga kwake aziya ananga kwake ndokunge asina kubatwa nemauto. Tichienderera mberi tinoda kumake sure tinoda kuona kuti isusu sevanhu vaZimbabwe voice redu, kutaura kwedu hakuchambunyikidzwa zvezvakare. Tinoda kuramba takasunungurwa. Kana achauya pamberi anofanira kuziva kuti isusu vana veZimbabwe tiri pano kutaura zvinenge zvichitirwadza ende hatifaniri kumbunyikidzwa, nekuti vakatimbunyikidza tinobuda zvekare, hatipindi hatimire. Izvozvi vachienderera mberi nokugadzirisa kuti topinda toenda papi, tinoda kuti masoja azive kuti tinoda kuti bumbiro redu remutemo ridzoserwe nechimbi chimbi.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare Savannah Madamombe, tichakubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu zvinotevera.
No problem. Thank you so much.
Aho vanga vari muzvare Savannah Madamombe, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNew York. Jonga, tinenge tina Dr. Wangu Mazvodze. Makadi?
Tinofara, makadi nezvenyu?
Aiwa, isu tinofara, hanzi zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro.
Zvinhu zvacho hatichatozive kana pokutanga kubata kutombotsvaka-tsvaka kuti hatizivi kuti toendavo kumhemberero here dzavaitikavo kumusha izi kana pokutangira ndobva tongoshayawo.
Asi Dr. Mazodze, muchitarisa zviri kuitika izvozvi, mhemberero idzodzi, pangatarisirwa here kuti vana veZimbabwe vayeuchidzwe kuti aiwa musafari zvenyu muchipfuuridza, hapana zvikuru zviri kushanduka?
Zvatingangotaura ndezvokuti tinoziva zvedu kuti ZANU PF ndo ichiri kutonga, uye tingangotaura tichiti kana tiri mukurwisa kwatatangoita neZANU PF kumakore ati wandei kudai, tinoti muvengi achiripo zvake. Asi chokwadi chatinoda kuziva sevana veZimbabwe ndechokuti hakuchazofa kwakava nemudzvinyiriri akafanana Robert Mugabe, uye achagara nguva yakareba saRobert Mugabe. Izvo ndofunga hazvichabviri, nokuti kungava kana iko kuopposition kana iyo ZANU PF pachayo, zvichagona, ichatodiwa. Saka zvichitoda kuti ari kuuya akashata kana kuti akamira sei, asi hakuchavi neakashata kupfuura uyu watambirwa.
Asi tichitarisawo Dr. Mazodze, vamwe vari kuti hongu vamugabe vanenge vabviswa havo, asi kwemazuva anoteera yekusvika sarudzo dzaitwa panenge paine munhu weZANU PF, vazhinji vari kutarisira kuti ava vanenge vari vaEmerson Mnangagwa vachiti tinogona kufara hedu kana kupembedza n'anga neinobata mai.
Ya, ndo matauriro andiri kuita ndezvokuti ZANU PF hatisi kuramba, ZANU PF icharamba iripo. Asi ndezvokuti dambudziko ratakasangana naro handione richidzoka, zvisinei nekuti ndiani apinda. nokuti chokutanga ibo chevo pachavo kuzanupiefu vakatotenderana kuti zvinonzi one center of power hachina kunaka. Ndochimwe chokutanga chavakataka kutenderana kuti Mugabe anga asvika palevhel yokuti akasechadzvinyiriri nyika nemamwe mapato anopikisa chete, asi kuti Mugabe anga atoomera naiyo chaiyo pachayo zanupiefu, angava mutoro kuwo kuzanupiefu. Saka tinogonaura pachisangana nematambudziko pane zvinhu zvisingachinje zvokuti nyika yedu ichiri hatingari kutungamirwa asoti ichiri kutongwa namauto zvese zvichiri kubva kumabharaki kuti bharaki rikati zvakati. Zvisine apa changoitika ndechokuti zvaitika nemauto ndosaka vanhu tese tikuramba kuti aita inonzi ku, nokuti ari kubva ndiye aita kuti vanhu vabvume kuti ku kwati haisi ku. Asi dai tatichida kutaura paidefinition chaiyo chaiyo, kaelement keuku karipo, kari soft, kari intelligent, ende kedu kari unique. Ndoka yakadai yakadai yakangoita ku apple constituent
bond ku bond ku
vanhu vafara zvavo.
Kwouyawo kurudziro iri kuitwa nevamwe Dr. Mazodze yekuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inofanira kubata matomu yanganzi transitional government, munoonawo sei vanhu ivo?
Ya, iyoyo nyaya iyo iri pakuti vanhu vari kutaura vakanangana neZimbabwe kupfuura masimba ezvematongerwo enyika. Tofunga vamwe vanhu vari kutaura nyaya yemapato anopikisa ari kusimbisa nyaya iyi.
Dr. Mazodze, ndaako kudimurai tipe mukana kune vamwe, asi tinotenda zvikuru, zvirongwa zvichiripo, tinoramba tichitarisira kuve nemi.
Tatenda.
Maita basa. Blessing, ndofunga taana Dr. Thomas Tafirenyika, mapfumo parunare vachingamidzi.
Nhare yacho inenge iri kuti netsei, asi regaiti rambe tichiedza.
Hanzi iye zvino zvitava navanik mada vari parunhare, ndofunga tichimirira kutinge tichibata vamapfumo. Vamada, makadii?
Takasimba, makadii kustudio 7?
Aiwa, tinotenda kuti mapinda womuchirongwa. Tinonzwa kuti varozhi vakuru vari kutaura, tovachingamidza varozhi vakuru. Tipeiwo maonero enyu nezvaitika kumusha izvi.
Mufaro wacho haubviri kuti dai ndakaona sekuru munhu mutapa sekutaura kwamuri kuita, vaifara kuti nyika iri panguva yemafaro, vanhu vari kufara. Ndinovimba kuti dai takwanisa kuzvibata sezvizvarwa zveZimbabwe kuti chikamu icho chichatabata, ngatichiiremekedzei titarise zvimwe zviri kumberi, asi ngatizvibate zvakanaka kuti zvifambe zvishoma nezvishoma. Tinosvika chete.
Vamada, tiri kuona kuti rimwe dambudziko raraitika muZimbabwe nderekuti vanhu vakawanda vanga vabuda vachienda kunze vane unyanzvi hwakasiyana siyana. Munoona vanhu vachidzokera kumusha here kana kuti hapasina chichabuda?
Ini ndinosangana nevanhu vakawanda vari muno, kunyanya muAmerica nedzimwe nyika dzatinotaura navo vari kunze. Vanhu vane rudo rwakakura neZimbabwe, vane tarisiro yekudzokera kumusha, vanhu vakawandisisa. Asi pakaitwa donzo nevanotungamirira, vanokwanisa kugadzisa nyika zvakanaka, asi vakangopotsa. Kuvimbisa kwavakaita mazuva matatu apfuura avakatiudza pamachi yakaitwa kuti nyika ndeye vanhu, vanhu havadzokere.
Zvimwe zvamungatarisirawo imi kuti zvingaitwawo nemapato anopikisa panyaya iyoyi yekuti pakutarisirwa Zimbabwe itsva?
Ini ndinotarisira kuti mapoka anopikisa vanofana kuva neyatinoti maturity leadership. Vanofana kugara pasi vasafunga nedumbu. Ndo dambudziko guru riri kuitika kuvakuru vedu vanotitungamirira mapoka akasiyana-siyana eopposition. Vari kufunga nedumbu kuti ini ndichaguta zvakadii, vanhu havana basa navo. Ngavachinje mafungiro iwayo, ngavadzikame, ngavafunge vanhu, ngavafunge nyika. Nyika yedu inoita zvakanaka.
Taona kuti panga papera makore zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Munoona here imi zvichigadzirika?
Ini maonero andinoita ndekuti vanhu zvizvarwa zveZimbabwe vandichamisa. Asi ndinovimba kuti nenguva pfupi zvinhu zvikaitwa negwara ratataura kuti vanhu vakawadzana zvakanaka, vanhu vakasafumurana.
Tinotenda zvikuru ngoti nguva yedu ndo inenge yadyanana. Tichakubatai mune zvimwe zvirongwa.
Tingoyeuchidza vateereri kuti muchirongwa cheThe Connection na8 PM tiri kutarisa kusiya basa kwaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri tobatana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera.